maone randinoita ndokuti zvinoenderana nokuti Russia yazvitambira sei nokuti tiri kuona kuti Russia iri kuti hapana chibvumirano chatichaitwa chokupedza hondo asi maitire Russia okunge yakusuduruka kubva muUkraine yakuenda kuma boda states kwacho zvoratidza sokuti vanenge vaakupererwa nezvavari kuita vari kuramba zvavo nyaya dzokuti hapana chibvumirano chatichayatsokubuda panhaurirano idzi asi ndo kwavari kunge vari kuzembera kuchibvumirano ichocho nokuti vari kuona kuti havasisina shamwari dzakawanda pakurwa hondo iyi nyika yeturkey yaisimbova yakarerekera kurussia yangu iri munato iri kuvakurudzira kuti aiwa misai hondo iyi mutaurirane
tinoona zvakare kuti mutungamiri weamerica vajoe biden vanga vari mupoland uyezve vakaita nhaurirano nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzekueurope munoona kufamba kwakaita vabiden kuchibatsira here muhondo iyi
kunobatsira chaizvo nokuti pavakava vari kueurope ikoko vakapanana chitsidzo chikuru chokuwedzera masanctions kurussia anosanganisira kusatenga gasi rinoenda kueurope richibva kurussia zvinova zvichazoremadza kwenguva yakareba ikonomi yerussia vakabvumira zvekare kuti vachawedzera mari yokubetsera marefugee inosvika $1 billion vagowedzera zvezvekare zvombo kuukraine kuti ukraine ikwanise kuzvidefenda vasati vatomboendako kueurope ikoko vakasaina mutemo wokuti imwe mari yenyika yerussia inenge iri mugold sokuziva kwedu kuti nyika dzinenge dzine mari inenge yakaiswa kugold isakwanisa kutengeswa kune nyika dzakawanda wanda zvinova zvekare zvichawedzera kuremadza ikonomi yerussia kuti isvike pakugwadama isazopota ichirwisa dzimwe nyika.